Masuta enyu nekutipa mukana kuya pachirongwa chenyu tichiri kuobserva asati avharwa mapolling stations zvamunoziva saka tichiri kuobserva maelections ari kuitirwa kucholocho rural district council muward 16 nemuward 20 uye zvakare tine maobservers ari kuhwedza rural district council muward 4 donzvo redu nderekuti tirambe tichiongorora maelections ose zvawo kuitira kuti tione kuti mitemo iri kuramba ichiteedzerwa here pane zviri kushanduka here pakuitwa kwemaelections uye pane zvatingarambire tichikurudzira kuti zviimprove musarudzo dzedu saka so far kubva makuseni patanga tichiobserva kusvika pari zvino hatina kunzwa hedu kuti pane zvakanganisika zvizhinji zvatanzwa tanzwa kuti kwese kuri kutatu kuri kufamba zvakanaka kuri peaceful hakuna mhirishonga yatambonzwa kubva kumaobservers edu kana zvimwe zvingakanganisi kuti election inenge ichifamba zvakanaka
pavanhu vanga vachivhota nhasi mai Dingane mungati sangano renyu raonawo here vamwe vanhu vanga vachitadza kunge vachivhota
pane vaya vatangoonawo vatinoti maassisted voters vanga vachitadza kuvhota vari vega vanoda kubatsirwa but handingati dambudziko rakakura nokuti mutemo wedu unotoprovida kuti kana munhu achida kubatsirwa kuvhota anobatsirwa nani uye zvinofamba sei saka handingati vatadza kuvhota asi kuti vavhota asi vachibatsirwa vanga vari manumbers acho anga akati dzikei patatarisa manumbers edu masikati saka satane manumbers ekupera kwezuva iri kuti vazobatsirwa vangani asi nhamba yatangowana yanga yakati kwirei pamasikati pataiwana masatistics kubva kumaobservers edu yanga iri kucholocho kuward 16 panonzi pashabva primary school polling station pavhota vanhu 28 vachibatsirwa
ko iwo mashandiro ari kuita zimbabwe electoral commission anga achikugutsa here
mukushanda kwavanoita vanoshanda vakasungwa nemutemo saka isu kana tichitarisa kuti vari kushanda tichitarisa kuti vari kucomply here nemutemo yemaelections asi nemaregulations atinotiwo maelectoral laws edu even maregulations nemaadministrative procedures anenge akaiswa saka pakuongorora kwataita kubva makuseni zvinhu zvakaita semavoters roll vana indelible maka iyaya maballot papers zvatinoti maadministrative processes anga achitedzerwa zvakanaka hatina kuona chataona chekuti tingapokane kana kuti changa chakakanganiswa zvanga zvichifamba zvakanaka saka mutemo zvakare vanga vachiteedzera sezvandambotaura zviye kuti vanhu vanobatsirwa kuvhota for example vanga vachibatsirwa zviri pamutemo vanhu vachiitawo sarudzo dzavo zvakasununguka uye secrecy iripo
mapato madiki anga achikwikwidzawo here musarudzo yemabielections
pasarudzo iyi mapato ari kukwikwidza izanu pf nemdc alliance chete ndo vati vari kukwikwidza mapato madiki haapo
iwo mafambiro aita sarudzo kana muchitarisa sesangano pane zvamunotiwo here zvinhu zvanga zvichikushungurudza ichi
pari zvino hapana tiri kutoramba tichinzwa kufara nekuti pane imwe recommendation yatanga tichipusha makora anova mwedzi yapfuura kubva muna 2018 yekuti voters roll redu ngariiswe panze pepolling station vanhu vatange vamboona vasati vapinda kutoti vanhu vanozonzi hamusifanira kunge muchivhota pano vaite vashoma saka tiri kuona kuti vari kuramba vachingozvidzokorodza vachingozviita mabielections saka kumaward bielections iwayo ari matatu voters roll ranga rakadisplaywa kunze kwemapolling stations panze uye vanhu vanga vachiona mukana wekutanga vamboona kuti sarangu riripo here vasati vaprocedha kupinda mupolling station izvo zvinoita kuti vanhu vanozonzi redirected driver kana kuti hausi kufanira kuvhota pano namba yacho inge ichiti dzikei saka zvinhu zvoto tiri kutonzwa kufara kuti vari kutora mumarecommendations edu vachimashandisa asi pakuti pane zvatasutumwa nazvo pari zvino hapana.